Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechitatu, zvita 29, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vokuritswa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Nengo dzezanu PF dzomirira zvakabuda musarudzo dzematunhu nezuro asi vamwe vachinyunyuta kuti hazvina kufambiswa zvakanaka. Vanopikisa vanoti vari kushamisika kuti sei zanu PF iri kuenderera mberi ichiunganidza vanhu yakachengetedzwa nemapurisa asi ivo vachirambidzwa kana kupa vakaremara nevakwegura zvekudya. Vabereki vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwemari yedzidzo. Ii ndio mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 32 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mana kana kuti 4,940. Pane vanhu vakafa ava, 12 vakashaya vari kudzimba dzavo. Vanhu zviuru zviviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 2099 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira vave mazana maviri ezviuru nemashanu zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 205,739. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vaive mamiriyoni mana nezviuru zana nevatanhatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,106,875. Vabayiwa nhomba kaviri vaive mamiriyoni matatu nezana rezviuru negumi nevashanu zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 3,115,197. Kutanga nezuro, hurumende yakatangawo kuzivisa nezveuwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kechitatu. Vanhu vabayiwa nhomba kechitatu vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 3,993. Vari kubayiwa nhomba kechitatu ava vanosanganisira vanoshanda muzvipatara uye vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinovaisa munjodzi yakakura vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisawo zviri pamutemo nezuro kuti vave kubvisa mitemo yekurambidza kushanyira nyika yavo vanhu vanobva kunyika sere dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisirawo Zimbabwe mushure mekunge South Africa yazivisa kuti chirwere cheCOVID-19 chemhando yeOmicron chainge chonyanya kupararira munyika iyi. Asi zvekumborambidza vanhu kushanya izvi zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi nyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica.
Pakatanga chirwere chimatano aya akamboratidza kunge ari kushanda. Pari zvino ndiri munyika yeAustralia inova ndiyo yanga ine one of the most strict lockdown laws. Ndi pakutanga vakambozi kwanisa kuti chirwere ichi chirambe chisingapinde munyika mavo. Asi pari zvino zvangofanana nekwese kwese.
Asi kwange kune ndofu dzakawanda here dzakaonekwa sezvakaitika kunyika dzakaita seAmerica?
Hakuna kunyanya kufiwa sezvakaita dzimwe nzvimbo. Asi chiri kuratidza izvozvo ndechekuti chirwere chacho chiri kutongopararira. Nematanho akatorwa kuvharira Southern Africa anga asina maturo. nokuti chokutanga ndechokuti Omicron haina kutanga ku South Africa ende hakuna anyatso dzizo kuti yakatangira kupi. Tikangoitika ndechokuti ma scientists ku South Africa ndivo vakatanga kuibata kuti iripo. In fact pavakatozotarisa vakatozoona kuti kuna na Netherlands yanga yatoko kune chekare. Saka nyaya yekudzivharirana maboda nokuti vana ningava uye kuno haa ichi hachisitirwere chinosarura ganda kana kusarura vanhu kuti imhando ipi yevanhu vanochiita. Chirwere chakatotekeshera nenyika yose. Saka kutoti nyika dzose dziite maonera pamwe ndo zvingatobatsira. Matanho aya ekuvhara nekudidi haa.
Asi zvii zvingashanda semaonero enyu tichitarisa ruzivo rwavapo?
Zvinokwanisa kungoitika ndechekuti vanhu vatore matanho ekuzvidzivirira a personal level pamwe chete ne national level. But zviri kuita makefu nokuvhara vanhu izvi haa. Mashandiro azvo chaiwo chaiwo hapana ari kumanzwisisa. Nokuti dai zvaiva zvinhu zvinoshanda, nyika dzakaita sana Sweden dzisina kumbobvira dzaita lockdown kwaide kusisina vanhu. Iko zvino mukatarisa kuAfrica kwacho ndivo vanhu vasina kunyanya kuwana mavaccine, zvakare ndivo vanhu vasina kunyanya kuita malockdown. Asi chirwere ichi hachina kunyatsoparadza. Chokwadi chiripo ndechekuti chirwere hachisati chanyatsonzwisisiwa kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Asi chiripo ndechekuti iko zvino chinozikamwa ndechekuti mamasika anobatsira zvishuwa kudzivirira vanhu.
Tiri kuonawo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kunyanya dzakabudirira kubaya vanhu nhomba kechitatu. Izvi zvingabatsira here vasaungwedu?
Mavaccine anotarisawo kuti anobatsira, asi still zviri kuonekwa kuti mavaccine acho haadziviriri vanhu kuti vasabata chirwere, ende haadziviriri kuti vanhu vasatapurirana chirwere. Asi chiripo ndechekuti mavaccine anobatsira vanhu kuti vasaita urwere rwakanyanya unozoita kuti vatadze kufema pamwe chete nokushaika. Saka tinofanira kuita maonera pamwe ende tinofanira kungoedza patinogona napo. Asi kuti tiite panic zvokuti tinotadza kuoparata kana kushanda, handione zviri zvinhu zvinogona kutibatsira pachirwere chedenda iri.
Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica vachitaura vari parunare kuAustralia. Nengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki reMDC Alliance vamakomborero aruzivishe avo vanga vagara mujeri kwemwedzi mupfumbamwe vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nhasi nedare repamusoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusoro vanota Mai Catherine Bachi Muzawazi naMai Fatima Chakapa Mambo Maxwell varasa mutongo wakaturwa nedare raMajor Street wokubvisa mukana wokubhadhara mari yechibatiso mushure mekunge vaharuzivishe vatadza kunomira pamberi pedare gore rapera panyaya vari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental. Vatongi ava vati hazvina musoro kuti vaharuzivishe vakarega kuenda kudare nekuda kwavo sezvo vakaudza dare kuti vakanga vasangana nemunhu ane utachiwana hwechirwere cheCovid-19. Zvo vakaita izvi zvakatodzivirira vamwe vanhu vakawanda kuti vasabatwe nechirwere ichi sezvo vakanga vasiri kuziva kuti vakanga vatapurirwa chirwere ichi here kana kuti kwete. Nokudaro vatongi vaviri ava vabva vasendeka mutongo wava Dennis Mangosi parutivi vakati vaharuzivishe vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso pamusoro peimwe mari yavakambobvisa pekutanga. Vatiwo vaharuzivishe vazvipire kumapurisa nechishanu chega chega vagare pakero yavakanyoresa uye kuti vasa vhiringidzana nevafakazi. Rimwe remagweta avaruzivishe vaSimon Chabuka vatenda kuti izvi ndizvo zvatirwa nedare.
Iya, tinotarisira kuti makomborero aruzivishe anobuda zvara nhasi muchure mekunge apiwa bill rake $10,000 ende abhadhara. So zvangomirira kuprison kuti pavanosvika nerinonzi warrant of liberation vamuburise. Tiri kutonzwa mumapepanhau nemuvanhu kuti makomborero aruzivishe ane imwe nyaya. Pari zvino hatisati taudzwa naiye makomborero aruzivishe. Nyaya iyi ine gweta rake rinonzi Obeshala, ndiye ari kuita vamwe makesi makomborero.
Rimwe gweta ranga richimirira varuzi vishe ndimuzvinafundo Love Mama Duku avo vatendawo kuti vasunungurwa muna kubvumbi varuzi vishe vakambobatwa vaine mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvinamirizhonga mukati nekuramba kusungwa nemapurisa vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mina muna chikunguru vakapiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pamhosva iyi asi vakarambidzwa kubhadhara nenyaya yekuti nyaya yekuti vakapamba vashandi vekambani yeImpala yange ichiri mumatare izvi zvinotevera kuratidzira kwavakaita vachiti havasi kufara nekushandiswa kwemwe yemotokari yekambani iyi mukupambwa kwemumwe mudzidzi kubulawayo vatawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori vari kupomerwa imwe mhosva zvakare yekunzi vakaratidzira zviri kunze kwemutemo muHarare pedyo nemuzinda weMDC pamogen richard tsvangirai house mutauriri weMDC alliance muzvare fadzai mahere vati havasi kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanzi nemagweta vaharuzi vishe vambomira kutaura nezvayo asi mutauriri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vaobert masaraure vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare repamusoro asi vati vaharuzi vishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika
kubumbira remutemo rinopa kodzero kumunhu wese kuti akwanise kutenderwa kubhadhara mari yechibatiso kana aine mhosva yaanenge achipomerwa ichinge iri mukati mematare vaharuzi vishe vadarika mwedzi inokwana mipfumbamwe vachingoenda kumatare vachindundurudzwa kumatare panguva state chaiyo yanga isina ufakazi hwakakwana asi vachinyimwa kubhadhara mari yechibatiso kuti vagare kumba sekodzero yavaina mubumbiro remutemo
hatina kukwanisa kutaura nemunyori wejudicial services commission vawalter chikwana pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kutinzwe pavamire panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare mbozha dzavo asi vaziyambi vakamboudza studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani kugara mujeri kwenguva refu kwavaharuzi vishe kwakashorwa nemasangano ekunze akaita seeuropean union pamwe nehurumende yeamerica vachiti uyu ndeumwe mucherechedzo wekuti muzimbabwe hamutevedzerwi kodzero dzevanhu zvinoita kuti zimbabwe isabvisirwe zvirango zvayakatemerwa nenyika dzekumavirira idzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vabereki vakawanda munyika vari kuchema-chema nekuwedzerwa kwaitwa mari yedzidzo nezvikoro zvakawanda. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kotoro yekutanga yegore rinouya inotarisirwa kutanga musi wa10ndira asi vana vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vanovhura chikoro svondo rinouya zvikoro zvakawanda zvikuru sei zvemaboarding zvakatozivisa mari dzinofanira kubhadharwa vana vasati vatambirwa pachikoro mari dzakanzi nezvikoro dzibhadharwe dziri pakati pezviuru makumi matanhatu nemakumi mapfumbamwe ezviuru zvemaRTGS kana kudarika kana kuti 60,000 kusvika kana kudarika 90,000 kubva pazviuru makumana nezvishanu kana kuti zviuru makumashanu nezvishanu zvemaRTGS kana kuti kubva pa 45,000 kana kusvika kana kudarika pa 55,000 kotoro yapfuura amai Miss Bauren avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro kudunhu remashonaland syndrome vaudza studio 7 kuti mari yemwana wavo yakakwira zvakanyanya asi vakati hapana zvavangaite nekuti ndiyo yakabuda musangano wevabereki
isu last term takabhadhara 46,000 then proposal yakazoiswa kuministry it's 75,000 saka it's almost double the amount tikada kuzvitarisa
va Benjamin Masese mumwe mubereki vati hurumende inofanira kuona zvaingaite panyaya dzemari yechikoro vachiti dzakwira zvakanyanya
mari yacho inobva kututi
mukuru werimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vanoti zviri kuitwa izvi zvekukwiza mari yechikoro zvinoreva kuti vana vakawanda vachatadza kuenda kuchikoro sezvo mari dzevabereki vavo dzemihoro dzisina kukwira sekukwira kuri kuita mari yechikoro
maschool fees into the $350 varayiridzi vachitambira 24,000 RTGS chigadza pasi mimba yomusikana
asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomira vabereki renational association of school development committees and associations vabhanimanokore vanoti hapana chikoro chinokwidza mari chisina kutendirana nevabereki.
Mukaisa mabudget yenyu mukagara pasi sevabereki, mukaenda kuna permanent secretary. Kazhinji kazhinji havarambe maproposals amunenge mauya nayo.
Vamanokore vanotiwo zvakakosha kuti vabereki vaende kumisangano inenge yakokwa nevakuru vezvikoro nemakomiti avakasarudza, sezvo mumisangano iyi murimo munorongwa mabudget anozoendeswa kubazi redzidzo yepasi. Munyori musangano unomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vauza Studio 7 kuti vanonzwa kuchema kwevabereki asi vakati hapana zvavangaita sezvo mari yemuno iri kuramba ichishaya simba. Vati zviri pachena kuti chave kudiwa munyika kutambirisa varayiridzi nevashandi vese munyika nemadhora ekuamerica kuti zvinhu zvigadzikane. Mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vauza Studio 7 kuti bazi ravo rinopa mvumo yekuti zvikoro zvikwidze mari kana zvichinge zvatenderana nevabereki, uye izvi zvinoitwa pachitariswa chikoro chimwe nechimwe.
Mafees anoapprovwa on a school by school basis. School by school basis, maparents awirirana nema school authorities and then that school can then say kuti mafees edu ari approved.
Zimbabwe ine zvikoro zveprimary nesecondary zviri zvipfumbamwe nemazana manomwe. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuomera vabereki, hurumende inoti ichabatsira miriyoni nemazana mashanu evana nemari yechikoro pasi pehomwe yeBasic Education Assistance Module kana kuti BIM gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Kuverengwa pamavhoti kuri kuenderera mberi matunhu ose akavhota nezuro musarudzo dzebato rezanupf idzo dzaunza mutauro wakanyanya kumatunhu akaita semashonaland west, mashonaland east, manicaland, mashonaland central nemasvingo. Vamwe vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Vari kunyunyuta vari kuti vamwe vaiita zvechioko muhomwe, vamwewo vachirambidzwa kukwikwidza. Asi mashoko kuvatori venhau mutauriri webato rezanupf vakris mutsvangwa vanoti sarudzo dzakafamba hadzo zvakanaka munzvimbo dzakawanda kunyange dzakakanganiswa nemvura yakanaya kune dzimwe nzvimbo kunyanya kumasvingo nemidlands, vachiti vari kutungamirira sarudzo munzvimbo idzi vanokwanisa kutaura nevakuru vebato kuti dzienderere mberi zvange zvichifanira kuitwa nhasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi.
Sarudzo dzedu dzakafamba zvakanaka dzokutsvaka vamiriri vemaprovhinzi vemusangano wezanupf. Tinoda kutenda vaivhota nevaivhotesa nevakuru mapoliticbureau members namacentral committee namadcc edu anga achisupervisa sarudzo idzi kubva padistrict kusvika paprovincial level. Tinovakudza, tinovatenda nebasa guru ravakabata. Takaona kusina mhirizhonga, takaona kusina violence, takaona kusina kupokana kwakanyanya, asi takaona runyararo, vanhu vachivhota murunyararo uye vachiwirirana. Takaonawo vechidiki vachiratidza kuda musangano vachivhota nekuparticipata musarudzo dzedizi. Zvinova zvinhu zvinoratidza kuti haiwa musangano wakura, zvakare musangano ndawa vakuru navadoko, tese tinokwana muzanupf.
Ko vanhu vachaziva rini zvabuda musarudzo?
Zvabuda musarudzo anova maresults edu muchadziswa nokufamba kwenguva kana isu kunational command center takatungamirirwa navamupofu navamutsvangwa na national political commissar vabima tichinge tapiwa zvizere zvabuda kubva kumaprovinci. Mapoliticbureau members akatumwa kumaprovinces ndiwo achasaina maresults kana asaina otumira kuno kunational command center kunational election directorate. Kunova kunotariswa zvichemo zvinyunyuto zvingava zvazvinda vamwe totizoparura kuti maresults edu akafamba sei. Saka zvizhinji muchaziviswa nenguva national political commissar vabima na national spokesperson vamutsvangwa.
Pane vamwe vari kuchema chema kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Mungatiudza kuti nyaya iri kugadziriswa sei?
Pari zvino hatigone, hatina simba pazera redu rekuti tinge tichikurukura zvinyunyuto zvingava nevamwe zvokuti sarudzo kumwe dzakanonoka kutanga kana kuti dzakazodeyayo. National Elections Directorate ndo vanoongorora zvose izvozvo vachizoona kuti zvingava zvakakanganisa here zvabuda musarudzo kana kuti angari masmall problems zvavo. Sezvamunongoziva musangano une vanhu vazhinji, ndeweruzhinji. Membership yedu pari zvino inoverengwa inodaruka 4 million nezviuru zvinoratidzira zvamazana. Saka naizvozvo zvinotoonekwa kuti hapasitadzi kuva namatambudziko kune dzimwe nzvimbo kwakuchinetsa kusvikika.
Nekuda kwei?
Nekuda kwei infrastructure ya maroads angachi necha kushikika kwe zume zimbo kunana Midlands Mberengwa nekunana Shirezi kumashingo kwa kanaya zinuwa zoka kanganisa zokare kufota wachimbo wapiwa mkana ni National Election Directorate kuti wakondi nye kufota nasi saka kana wachinge wapi zando zinozeta kutusarudu zose zinge zishungana pangwe chete Ruzhinji nenyika yose yochiziviswa kuti zvafamba sei tinoziziva ruzhinji rwese wakatarisira nokuti sarudzo dzezanupiefu dzakakoshera munhu wese.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanupiefu vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina diri ratinorerekera tabatawo meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance avanoti havasi kufara nenyaya yemutemo wemunyika unotarisa kuti wabuda mbamani sezvo bato ravo riri kurambidzwa kuita zvirongwa zvaro kana kutobatsira vanoshupika.
Ndoza tinotaura kuti Zimbabwe yava neudzvanyiriri yava nevanhu vanonzi havatevedzeri mutemo vari vanhu vezanupf. Inyaya yatinogara tichitaura kuti maelections enyika yose ari kunzi haiitwe asi maelections ezano ari kuitwa. Vari kuburana, vari kutenga mavhotsi, vari kutochengetedzwa nemapurisa kuti vanyatsokotyora mutemo weCovid. Ndoo kunonzi kurara pamusoro pemutemo kuri kuitika. Ndosaka tichiti maInstitutions edu ari kuda mareforms, ari kuda kuti agadziriswe.
Nechikonzero chei?
Nekuti kuti tirambe tichiita izvi hazvina zvazvinobetsera. Mapurisa acho hanyari, vari kuvachengetedza vacho havanyari, vari kungoita zvavanoda vasingatevedzeri mutemo yavari kuita. Iko zvino vari kurambidza vechechi kuungana, vari kurambidza vevamwe mapatizi kuungana, vari kurambidza ivo vanodawo kufara pamapati kuungana, asi ivo vari kuungana siku nesikati vachidzingirirana kuno nekoko, vachirovana pano nepapo. Chinotishamisa vanenge vakatochengetedzwa nemapurisa.
Zvingakwanisika here kuti muende kumatare muchinogunun'una nezvamuri kuita izvi zvekuti mapurisa anenge ari kutarisa kuti munabuda mbamani?
Tichaona matano atichaita. Asi nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti matare nedzimwe zvakagadziriswa kuti zvinge zvichiona kuti kodzero dzevanhu dziri kutevedzerwa vari kungotarisa divi. Human Rights Commission inotarisa divi, matare acho anotarisa divi, kana kuti nyaya yacho inogona kutora makore muchingonzenzeredzana mumakoti iyo nguva ichifamba. Chiripo ripo ndechekuti mutemo ngautevedzerwe, mutemo ngaufanane nemunhu wese.
Ko vakaramba vakatsika madziro?
Isusu taona kuti vari kuramba vachiita izvi tichangounganawo semaunganiro ari kuitwawo nevamwe, tochitangiravo ipapo. Nokuti hatingarambi tichirambidzwa isusu tichiona kuti ivo vanoita sekuti kana ukapinda muzano COVID haibati, ukapinda muzano unobvumidzwa kusangana. Asi tichaona matano atichatora kuti tikwanise kunge tichisangana nevanhu.
Meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance vari parunare muHarare. Ko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wedare reSenate muAmerica vari nhengo yebato remaDemocrats vaHarry Reid vashaya kumba kwavo kuHenderson, Nevada, vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Mudzimai wavo amai Landra Reid vati vaReid vange vachirwara nechirwere chegomarara kwemakore mana adarika. VaReid vainge vari mudare reSenate kwemakore makumi matatu nemana uye vakaenda pamudyandigere muna 2016. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vaReid aive munhu akavimbika aitaura chokwadi nguva dzose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro namufundisi Eva Mudambanuki vekereke yeMethodist vane munamato wavari kuita pamadande mutande unounganidza makereke akasiyana-siyana kubva musi wesvondo ndira 2 kusvika musi wa9 ndira gore rinouya. Reverend Mudambanuki chizvarwa cheZimbabwe chiri muNebraska muno muAmerica. That is gwei hurukuro ya ituko na Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 na Reverend Mudambanuki. Nizwe muna matu wawo uyu.
Notenda marine ma organizations wakabere kwa mu United States of America. Nema prayer lines. Saka kupera kwe gore rino muna November. Taka iti end of year revival. Itaka angatiru kutenda marine kutichengeta mushure mekungeta sangana ni madambo tikuwa. Kawanda zukuru kubudikita ne kufirwa kukara kwe dumu diaspora. Nizwe upenyu saka siana siana. Saka taka iti a very successful end of year revival. Mukudaro chakaronga sakari kuti mukutanga kwe gore tuwe tinosanga na pamwe chete tichi namata kutange gore redu rwendo rwe kunamata mabvira pamwe muchizezuru wanoti rwendo rwe mujecha mabvira pamwe saka taone kuti isu sewana we Zimbabwe wanawe ku Africa wari ku diaspora wanozi na Jeremiah muriko namatai muriko rora nai muriko itai zvose sekunge muri kunyika yekwenyu tiri kusimudza Jesu pamsoro soro mwari wedu pamsoro soro mwanamtsenari mutungamiri wedu tiri kubatana pamwe chete ndopakabve pfungwa yedu yekuti sekuti tiri ma prayer line tiri ma organization tadi kubatana pamwe chete tichinamata mwari wedu watichengeta kusvika pakadai isu ngei tiri pano nhasi zvinoroti tine donzo saka nevana wedu nemhuri dzedu nema organization nema prayer line vana weZimbabwe tichabatana muzoom tichinamata mwari mu beginning together revival.
Zvakakosha sei kuti vanhu vawanikwe vachirumbidza mwari pakutanga kwegore nyanya kudiaspora kuno
ndingati kwese pane munhu wese angoripo kungopinda chete muna kugadzirira kutanga kupinda muna 2022 chinhu chakakosha shoko ramwari rinotitaurira kuti tangai kutsvaga umambo hwamwari nezvikururama kwaupese zvimwe zvese zvotera hazvingaiti Miss Marvelous kuti titange gore tisina mwari nokuti mwari ndo wane bigger picture ndiwe mwari wane zviro zvese wanoziye mberi kwedu ndo wanotitungamirira saka zvakakoshesesa kuti tisimbisane pakunamata mukutanga kwegore munoziva kuti vanhu vanoite ma 10 days ekutanga kwegore kuparure gore kupinda mugore saka mberi kwedu mwari ari kutungamira asi isusu tabvire kuita yield tabvire kuita surrender kuna mwari kuti tititungamirirai tega hatikwanisi timu yedu iri kutaura nekuti tarisai mwari ari kuita zvinhu zvitsva zvinhu zvitsva zvipi zvavari kuita tingaziva sei zviri kuitwa namwari zvitsva zvavanoda kuita tisiri mwavari saka donzo redu ngerokuti tione zvamwari ari kuita tiri kufamba nawo
chirongwa chenyu ichi chinenge chiri kutanga nguvai uyezve vanenge vachida kupinda pachiri vanopinda sei
chirongwa chedu chichatanga musi wesanda January 2nd, 9 p.m. Eastern Time, 8 p.m. Central Time, 6 p.m. Pacific Time. Tinenge tiri kuramba tichishambadza tichipema Zoom lingedu. Last time petaka ite end of year revival, it was very successful. Takanga tine kubatana kwakanaka vanhu vachitaurirwa tichiramba tichiadvertise. Saka tinokutenda nekuti matipoi mukana wekuti tiwe tinoshambadza izvo mwari ari kuita munorth America mukutanga kwegore 2022.
Avo vanga vari Reverend Eva Mudambanuki vachitaura naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7 vari kuNebraska muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shansai WhatsApp namba zidu zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kutelira studio 7, tiba teina 7 p.m. pamasaisa ya noti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kuzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vobudiswa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Vabereki vakawanda munyika vochema chema nekuwedzerwa zvakanyanya kwemari yedzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya nchinzwa naudze isindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Nalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 Mphalakazi 2021 uMfakisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi. Anginamazi mazi ngiphelele nje. Umuntu nje obejabula last week. Abantu bemihlanganisela nje ukumbonga ukuthi kona into zonke azenzayo esaphila. Understand? And then you find this week umuntu obesesiya nje kanjalo.
Ube ngumkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede akasekho.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezi hlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langkhona bathi kade lilesiqhotho nomoya omkhulu kakhulu.
Izulu elilesiqhotho elize lomoya omningi lichiye ezinye izakhamizi zakomatekenya kuwadi 22 eGwanda zingelandawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Abazali abaningi beZimbabwe bakhala ngokuqansa kwembadalo zesikolo zomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede akasekho. UGumede ubhubhele esibhedlela sempilo kubulawayo namhlanje emini. UJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UGumede udlule emhlabeni namhla emini ngemva kokuba ekhale ngesisu ngolwesibili wagijinyiselwa esibhedlela lapho kutholakale khona ukuba engaba ekhathazwa ngamatshe ezinsweni zakhe. Ubhubhe namhla sekuzatshaya ihola lesibili emini ngesikhathi kulungiselelwa ukuba ekwenziwa esinye iscan ukuze abemtholampilo bathole iqiniso lokuba kuyini obekumkhathaza. UNdumiso Emmanuel Gumede utshone ngemva kwensuku ezimbalwa yenzelwe idili ngabalandeli beqembu leHighlanders bembonga ngomsebenzi omkhulu awenzele iqembu leBhoso. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwera laye wayeyingxenye yalabo ababekholisa bendawonye loGumede ngeviki yedluleyo.
Zananzelela ukuthi uyenzelwe umdlalo omkhulu kucelebratewa 48 years zakhe ekuadministration ngelanga leUnity Day isenzela eHighlanders Clubhouse. How? Abantu bengananzeleli ukuthi kube kusokuyimbalelisa uNdumiso Gumede ngokumenzela lwana umdlalo ecelebratewa iminyaka yakhe yokuphathisa kwezenguqu. Kube isimanga ukuthi kungasuki ezingaki sokuthiwa ayi akasekho.
UGumede ubesele iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa. Uqale ukusebenzela iqembu leHighlanders ngo-1974 engumeli walo esigodlweni iHarare, njalo uphathe izikhundla eziningi kuleli qembu ezigoqela ukuba ngumgcinisihlalo weqembu kanye nokuba nguchief executive officer. Ubuke wasebenzela njalo inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association. Kolunye udaba olufanayo wayengumdlali weqembu leDynamos uIsaac Nema udlule emhlabeni izolo ngemva kokuba olunye uhlangothi lomzimba wakhe lutholakale lungasasebenzi kuhle. Laye ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ngonjalo nje umunye owasebenza loGumede uAlexander Maseko owake wakhokhela la iqembu leHighlanders uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngembali yakhe.
Hayi, anginamazwi madoda, ngiphelelwe nje. Umuntu nje obejabula last week abantu bemihlanganisela nje ukumbonga ukuthi kona into zonke azenzayo esaphila. Understand? And then you find this week umuntu obesesiya nje kanjalo akubuhlungu.
Ya akubuhlungu kakhulu. Sitshele ukuthi wena wasebenza njani lo Gumede.
Oh. I mean we suka kude mina lo Gumede from into ze sport ku Highlanders esiya ku Zifa. The main thing engakhuluma ngayo ngakhona besides into ze bora. I mean was a great administrator 1-2. Why am I MCM charging one? So, kubuhlungu, you understand? I see him, lapana a jaiva, a dancer, very how a koshiwe. Whereas we have to be aware of the sins in the Nanya Pita, and Papa Kuz, that I know no same charging as I say, well, even Jerry Shalipans, hey, Twitter, it's fun. And now I'm taking me back, putting in 30 DVD, I'm in a Nimbu, and I will do that. I've actually missed someone. Very, very, very special.
Yeah, last time I put the pole in, I want to when I kept the new pose. Like, why couldn't do the one up? I was telling you that is the Ranaja, Docombs.
He was man of peace, man of laughter, and the serious and what is winning. Okay, why from what you can understand, and it's a cool lady almost like it for. You understand? Be yourself and enjoy the game. Why strict in the lazes as I was a Gulabayaman Tababa strict, a cool, but the eye comes no. O comes no. And I remember also Maskatama came Napana and Nimota, Katabantoban, Wahambi Seluve, and as a cover and Bahambi, but driving, wheel, baking, and Motayaki, who committed a Umutuaban, you understand? He was just a man of people.
So, Manji, I want to come to Kumbulin Jano Combs, Nova Velaman in City Combs, you know?
You know, to me, Ukumete has been a rock, and has been a rock of everyone. Why not a wonku muntu? Kazanga kabale lu muntu, why nga sogele, why nga lu wali lu muntu? Let's remember Ineze here. That's what I can say to me. He's one of the heroes who sport Zimbabwe. He's a hero. Yeah.
So manje kumele izwele ukufaka isithombe kwezweni kwele academy wena umbono wakho ubona ngani kumele kuthweni umbono wakho
sizana I think ivele kufuze ukuthi kube lenye i build angazumbe sifake sithi isithombe sakhe thina ngapha uma kuthi abantu bezifa labo bayafuna bemenzeke something huge somewhere but at the end of the football fraternity but at the moment thina nje clubhouse lapana simfake leni isithombe I would believe me, the woman on Gain and the Umbo in the last Simfagel is Tom Benji, Sim Kumbule. And Sim Kumbule forever. Even Labanton Abbey, too. That's Masses Naseko Bimboni. I mean, he has done a lot.
Alexander Masego, while you are Kokela Ikambule Highlanders Football Club, Lapogeli Mosei Totalo keeps Jube, with Studio 7, S.A. Johannesburg, Wales, South Africa. IZulu elilesiqotho elize lomoya omningi litshiye ezinye zakhamizi zakomatekenya ku-Ward 22 eGwanda zingela ndawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Leli Zulu elinengesonto ntambama lidale umonakalo omkhulu emasimini lawisa lezihlahla. Wawubhethi Ncube usipha lolu daba.
Leli Zulu libikwa lidale umonakalo omkhulu kakhulu. Ngemva kokuthi imizi efika amathumi amabili lanhlanu wesikwamithi weGwanda uMnumzana Thulani Moyo uchasisa kabanzi ngomonakalo lo.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezi hlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langikhona bathi kade lilesiqhoto lomoya omkhulu kakhulu.
UMnumzana Ngabotho Ndlovu ngomunye walabo abathele besegcekeni le muli yakhe ethi kube ithuse kakhulu okwenzakale ngesonto.
Into kwaqala izulu lapha ngesikhathi santambama lapha izulu lakho lalesiphepho esikhulu kakhulu lilesiqhotho. Ngase siphambeni ngoba lamkhosi yami angikwazi ngingakhala vele angikwazi ukuhamba njani vele ngoba lamuntu ngaphuma njani angikwazi amahlahla alapha afika avala umnyango lapha. Sathola nzima kakhulu nkosi yami. Hayi impahla ekhaya ngikhuluma umuntu ezinyeza amoshakala konke ukudla lokhu amoshakala kodwa hayi abantwana bakhona bayangani bezibuhlungu kancane mbijana.
UMnumzana Bafelmoyo esinye njalo isakhamuzi sakomatekenya uthi kakazi abone izulu eliningi ngalendlela lokhu wathethulwa yingwe.
Size ngazala mina zelwe ngo-1956 angaze ngubone lokhu yankasi kubona lapho esigabeni sakithi. Ngoba izihlahla ngasikhayela eziningi ngathi bezidliwa ngamacimbi sezishiyile. Lezi hlahla inkadi ezinkulu bezinjani zipetshulwe ngumoya zawela ezindlini lamazi engaphephuka amaningi.
Okugcizelelwe ngumnumzana James Ndlovu layo oyisakhamuzi salindawo.
Wonke akulandle nganetala endle ayifulile nje wawusibona kungena ishebe-chebe kungena amanzi kungalalazenge liphumileyo kwezinye indawo kodwa amanzi agcwala ezindlini phakathi kwaba into esimangalise kakhulu leyo. La maphani kakulasihlala zephansi silehlambu kuthi inteke wonke aningamacimbi abezidla komile utshani phansi kugelekelane bekutshaya iloni more.
Usobhuka komatekenya umnumzana Lothi Nkala uthi kube yinhlanhla kwangabe lofileyo kulumonakalo.
Kuhlukuluzile abantu ngoba abantu basele bengalakho okokuthi badleni, basele bengalakho ababekulimile kuphelile konke. Kwadilika izihlahla eziningi ezinye eziwela phezu kwezindlu. Kube nhlanhla ukuthi abantu baphile bengafanga.
Ekwethekeleleni kwe-Studio 7 komatekenya lamhlanje emini, sithole inhlanganiso encedisa ngaba lengozi ezinje emhlabeni jikelele e-Red Cross isipha izakhamizi ukudla. Umqondisi wale nhlanganiso ezansi emandebeleni unkosikazi Siphiwe Thina Juma uchasise ngohlelo lwabo lokuncedisa kwamatekenya.
Njongo ye-Red Cross ukuthi sisize lapho kulezi ngozi khona. Namhla saphathele ama 10 kgs impuphu, 2 kgs of ichukela, 500 grams isawudo, 750 ml cooking oil. Then iofisi ka-DDC la esincedisile ngokubuya lamahlamvu lamanye ama-cooking oil lalokho okusetshenziswa ngabomama nxa besesikhathini.
Lanxa be-Red Cross sebenelise ukufika kulindawo masinya besabela abantu uncedo lokudla, izakhamizi zakomatekenya zisaludinga uncedo ngoba ezinye okusamele zakhe kutsha izindlu. Usikomitsha uMoyo ukhuthaze uZulu ukuthi akhe izindlu ezilakho kumelana lokuguquka komumo omkhathi njalo zihlanyele kanye lokulondoloza izihlahla ezingaphansi kwemizi ukuze zivikeleke ngezikhathi ezifana lalezi. Lalapho sesakha kutsha zingachaphazi imvelo ngokugamula izihlahla mahlayana zakhe zisebenzise ezinye indlela ezifana lezitina. Ngimele umthakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lanxa omunye wabakhankasela umbuso wendandabazulu olilunga le-MDC Alliance uMakhomborero Rosivishe obevalelwe okwenyanga ezithile ezedluleyo etholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo ngumthethwandaba we-High Court. Amagqwetha akhe athi ulakho ukuqhubeka evalelwe njengoba abatshutshisi besithi kulelinye icala lokuthomba aletheswayo. UMavis Gama usipha lolu daba.
UHarizivishe ubikwa engasoze akhululwe njengoba abatshutshisi besithi ulelinye icala aletheswayo elilokhe lisemthethwandaba lokuthumba ngesikhathi etshengisela emahofisini awenkampani ye-Impala Car Rentals ephakathi kwexuku labasakhulayo be-MDC Alliance labenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union befuna benkampani le baveze igama lomnikazi wemota eyasetshenziswa ukuthumba esinye isifundi uTawanda Mjeyiwa. Elinye lamagqwetha kaHarizivishe umnumzana Simon Chabuka uchasisa ngalokhu.
We then, together with Professor Madubu, made an application after that Tora Nyaya from one of his lawyers could charge instruct while it was in prison.
Ekuthatheni kwethu lolu daba asitshelwa okokwenza ngasitshelwanga ukuthi ulolunye udaba. Sasesenza isicelo ngemva kokuba mina lo Madubu siluthethe lolu daba.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana uthi okwenzakalayo kuHarizivishe akumangalisi.
So lokhu kuyinto etshengisayo ukuthi asindawo njengelizwe simi ndawonye. So khonokho kutshengisa ukuthi njengelizwe akula lapho esiya khona, simi ndawonye, siyakhohliswa njengabantwana beZimbabwe ukuthi kulento eyenzakalayo khona kungelalutho vele.
Udaba obelukhwezwe emthethwandaba we-High Court ngolokuthi uHarizivishe wehluleka ukulandela iziqondiso zakhe zebail ngesikhathi ilizwe liku level 4 ye COVID-19 lockdown, lapho abikwa engasayanga zibika khona kwabomthetho esezingenise ku isolation ngemva kokuhlangana lomuntu owayebikwa ele coronavirus. Kodwa umanji uDennis Mangosi waseHarare unqume ngombimbitho ukuba kumele avalelwe uHaruzibishe, esithi ngoba wephula ngabomo iziqondiso zakhe zebail ayezibekelwe edabeni lwakhe lokuyatshengisela emahofisini abe Impala, okuyisinqumo esigenqulwe ngumahluli weHigh Court uJustice Catherine Mzawazi namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abazali abaningi beZimbabwe bakhala ngokuqansa kwembadalo zesikolo zomnyaka ozayo. Ezinye izikolo ezilabafundi abahlala esikolo zikhuphule imbadalo le yaya kunkulungwane ezingamashumi ayisithupha zamadola eZimbabwe, 60,000 Zimbabwe dollars kusiya phezulu. Kuthi ezikolo ezizimele zodwa iqalela kunkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe, 200,000 Zimbabwe dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izikolo zivulwa mhlaka 10 zibandlela ngo-2022, kodwa abafundi ababhala imihloliso ka-O-Level e-A-Level bona bavula mhlaka 3 ukuze bayeqedisa ukuloba imihloliso. Laloba kunjalo, iningi labazali lithi inhlawulo ezifunekayo ziphezulu kakhulu. Unkosikazi Felicity Matsika ngomunye wabazali abakhonona ngokuqansa kwendleko zesikolo.
Ukukhwela kwamasizi lokho esikubonayo ngazi ukuthi abantwana bazafunda umnyaka ozayo. Mina kunje oseboarding school ufuna 70,000 RTGs angafaki ukudla kwakhe khonapha. Akula muntu ohola imali yonke yonalo. So ukuthi uhulumende avumele ukukhwezwa kwefizi kangaka, angazi ukuthi siyabe siyithethe ngaphi imali engaka.
Unkosikazi Linet Maseko, umongi, ukhala ngokuthi izimali ezibizwayo azihambelani leholo.
Ifizi okufanele ngibe sengiyibhadele kufika u-10 January yisalari yami ephindwe yaphindwa. Lapha ngingafaki amabhuku lamayunifomu. So eqinisweni abantwana bamasivu sevensi kunzima ukuthi bathole imfundo kwizikolo ezenza kuhle. Umntwana seyezahlala etshintsha isikolo njalo nje ngenxa yamafizi. Thina asiphatheki kuhle ngalokhu esikwenziwa nguhulumende wethu. Asiphiwe iholo elanelisa ukubhadala zonke iindleko zethu, asho ukuthi siphile nzima elizweni lakithi.
Unkosikazi Sandra Thebe, omunye njalo umzali, ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kulolu daba.
Nxa imbadalo zesikolo zihlala zikhuphulwa njalo nje, ngibona lokhu ukuthathela abantwana ilungelo labo lokufunda. Siyananzelela kwamanye amazwe imfundo yimahala. Kungani uhulumende wethu laye engahlolisisi lokhu, laye afunde kulabo abenza kuhle kulokhu ukuze sanelise ukuthuthukisa ilizwe lethu sibe lenkhwica mfundo eziningi lathi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi ukwengezwa kwembadalo zesikolo kumele kuqale kuvunyelwane phakathi kwabazali lezikolo andukana kwamukelwe lugatsha lwakhe.
If there is any increment, it has to be approved through the ministry. Parents are supposed to agree with the school authorities on the increment so that it is justifiable. So parents need not to panic about the school fees issues.
Ugatsha lwezemfundo lokubeka sobala ngamanyathelo okufanelwe alandele nxa kusiyaba lenguquko yembadalo zesikolo. Nxa kufanele ikhuphuke, kufanele ivunywe lugatsha lwethu, njalo kufanele abazali kanye labaphathi besikolo bavumelane imali abazakhweza ngayo. Ngalokhu abazali kanye labaphathi bezikolo kabehlise umoya ngodaba lwendleko zesikolo.
Uhulumende ucine ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe inyanga kaNtulikazi ngesilinganiso sokungamashumi amane lanhlanu kusiya kumashumi amahlanu ekhulwini, i-45 to 50%. Ngenyanga kaLwezi uhulumende uphe izisebenzi zakhe ibonus ngedola leMelika. Kuviki ephelileyo, inhlanganiso emele izisebenzi zonke zikahulumende kanye labameli bakahulumende bebehlangene bekhuluma ngeholo lezisebenzi zikahulumende. Inhlanganiso emele izisebenzi ithi ifuna izisebenzi zithole iholo ngedola leMelika, kodwa uhulumende kakaphi impendulo kulokhu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje sixoxa lomnumzana Nkululeko Letha uManjinela usanda kuqansa intaba enkulu yasezwekazi le-Afrika i-Mount Kilimanjaro. Uletha wasemsebenzini kwele-Tanzania ngaleso sikhathi weza esiba lo mdlozela ukuqansa intaba le. Wahlawula amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa $1,200 abaphethe ukwethekelela intaba ku-Kilimanjaro. Wahamba umango ofika isilinganiso samakhilomitha angamashumi amane lambili, 42 kilometers, esiya esiqongweni sentaba le. Ubehamba ekhathalelwa ngabampha ukudla, abamlungisela indawo yokulala, labahlola isimo sakhe somzimba kanye labo bhotabhota entabeni le ngobuciko obuphezulu. Uthethe amalanga amabili ukuze ayifika esiqongweni sentaba le elesiqongo esedlula zonke intaba zasezwekazi le-Afrika. Uthethe amalanga amabili ukuze ehle njalo intaba le. Ake sizwe ixoxa loGibbs Dube Studio 7 ngohambo lwakhe.
Ifuna not only umzimba oqinileyo reasonably, akumelanga ukuthi akhole ukuthi kufunakala umuntu o super fit, but umele ube reasonably fit physically. And but into ebaluleke kakhulu ikuqina engqondweni, ukuthi uyazi injongo yakho yokufuna ukuqansa intaba and uzimisele ukuthi come what may. Kungaba njalo nje ukuthi okunye kungaba sokuthi too much, but as long as kuyibunzima lobuyana obungekho life threatening, hayi kuyabe kufuna ukuthi ingqondo yakho ikutshele ukuthi masiqhubeke Yes, we know what is the reason. In Konangale. And then I met a lot of people, including ama agents, Lava Tatavant, Viva Kansisa, Mount Kilimanjaro. So Bang Kutaz, Uti, Anjomusu, Usualiska Tesigaga, Sua Klamatezile, and you don't look, you are reasonably physically fit. I'm funny now, Uguzama, Uguti, Ukansala Winter. And abaningi bakhona babe sithi thina sesaqansa, abanye basithi sazama ukuqansa sisafikanga. So yenza ngifune lami ukuthi kahle ke ngizama. I had it some time on my hands, so ngathi mina mhlawumbe this is my chance to ukuthi ngiyenze le nto. So that was the only motivation I had, other than ukuthi ngangivele ngifuna ukuthi at some point in life I would want to do that. But ukuthi ngikwenze ngaleso sikhathi kwaba nje yikukhuthazwa ngabantu ababe engangihlangana nabo ngaleso sikhathi.
Yes, ngathi waxaza intaba leyo wafika khatshana kanganani?
Ayi baba.
Ye, waxaza intaba leyo wafika kanganani? Waxaza kanganani entabeni leyo?
Ngisho ukuthi intaba i-distance it's 42 kilometers. So ngathatha 3 days ukuqansa i-42 kilometers zangakhona. Then 2 days coming down. Ngoba coming down is much easier. Ngoba you gradually improve the oxygen supply. and the excitement in here with you've managed to conquer the mountain. So we are very happy with you are now going back and really super excited. So it was a total of 5 days.
Yes, yeah, so ngathi konapho ke baba leta uqhanza konapho wafika esiqongweni kumbe wafika kwesinye isibanga.
Yes, ngafika esiqongweni ngempela and ngoba esiqongweni kwakhona umele bathi bona you shouldn't spend more than 20 minutes. Umele uthi 20 minutes you look around, you take pictures and then you make your way down. Bathi awumelanga uhlale imizuzu edlule i 20 ngoba umzimba uyabe usukhathele ngokuswela i-oxygen or nge-oxygen limited. So umele uphumuze and uphumuze ama-lungs akho ukuthi aqalise ukuba le-oxygen ewajayeleyo. Otherwise kuyaba le-collapse and then uyaluza but i-consciousness angazi ukuthi ngathini ngesiNdebele.
Yeah, we are paying more. So, okay, kunjani ukuya phezulu khona ngale sikhongwe? Kunjani?
Hey, in terms of what the scenery or just the feeling nje yokuthi ukhansa kanjani?
Yeah, konke koloko.
Yeah. Isinari ukuthi i-vegetation yakhona ayikho enhle kangako. It's all lay vegetation engakhuli kakhulu and engabi green kakhulu. But kunzima sibili ukuqansa ngoba uyabungela qinisa ukuthi umzimba wakho uzawuthatha njani uza responda kanjani kuselakala kwe-oxygen phengaphezulu. Angangibona abaningi especially abadala asebekhulile babethwele ama-tank e-oxygen umuntu ele 5 liters the oxygen on their backs, like ogogo labokhulu abavele eJapan lezinye abokorea babethwele ama-oxygen tank ngemuva so ukuthi abancedise ukuphefumula.
Umnumzana Nkululeko Letta isizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa limuzwe xoxa lapho uGibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo abaqeqeshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors namhla bethule uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili lantathu abazamela ilizwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ukele Cameroon ekuqaleni kukazibandlela. Kubika uJoseph Njanji intethelezindaba yethu yezemidlalo.
Laba badlali ngababalisa onozinti abathi uPetros Mari, uTope Chumba kanye loMartin Mapisa, imvimbi uGodnos Muruira, uGerald Takwara, uOnesimo Pasera, uBruce Kangwa, uPeter Muduwa, uTeenage Khadebe, uTakuzwa Chimwemwe, uAlec Mudimu kanye loJordan Zemura. Abadlali benkabeni yenkundla uThabani Kamusoko, uKunda Ibhenyu, uIshmael Wadi, uNeva Tikere, uKelvin Mazongwe, ukuda kwashe Mahachi kanye loCaptain weqembu uKnowledge Musona, abagadli uPrince Dube, uTinotenda Kadewere, uAdmiral Muswe kanye lo David Moyo. Iqembu lama-Warriors lisuke namhlanje lilubhekise kwele Cameroon lapho elikusibaya sikaGroup B ndawonye leMalawi, iGuinea kanye leSenegal. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ngokuhlukana nohlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Obengumkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders Zondumiso Gumede kasekho. Izulu elesiqotho elize lomoya omningi litshiye ezinye zakhamizi zakomatekenya kuwadi 22 eGwanda zingelandawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Abazali abaningi eZimbabwe bakhala ngokuqansa kwembadalo zesikolo zomnyaka ozayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngo-4:46 kusasa ekuseni. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lela kokuzilalela ebulenjini ku-www.voangebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.